manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu ndira 23/2019 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Muimbi ane mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutukudzi ashaya nhasi muHarare mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Mumiririri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa Vanoti vakumbira mutungamiri wenyika va Emerson Mnangagwa kuti Oliver Mutukudzi atarwe segamba renyika. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti hapana chabuda muhurukuro dzaraita nehurumende nokudaro riri kuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuramwa mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muimbi ane mukurumbira pasi rese Oliver Tuku Mutukudzi ashaya nhasi muHarare mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere cheshuga. Vamwe vaishanda navo, ama neshamwari, vaungana pachipatara cheAvenues apo pashaikira vaMutukudzi. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Mutukudzi ashaya nhasi masikati uye vaishanda navo munyaya dzemimhanzi vaudza Studio 7 kuti varasikirwa zvikuru nemumwe wavo uyo vaitora semurayiridzi nemubereki mutungamiriri weorchestra mberi kwazvo Alec Macheso uyo akashanda namutukudzi anoti arwadziwa zvikuru nekuti ange aine zvirongwa zvaange akaronga kuita namutukudzi
ndara wangu atakatarisira tine maprojects atakati tutoita mugore rinori asi zvakutotiradza kuti zvatotadzika kuti vandibata zvakanyanyisa nenyika yachona vese vateereri vedu vari kumuno nekunze tatopererwa asi ndo zvatingobva mukuitika izvozvo ndaranga totisiya
Mumwe muimbi ane mukurumbira uyo akashanda zvakanyanya naTuku muZimbabwe, Africa neEurope, Albert Nyati, audza Studio 7 kuti arwadziwa zvakanyanya nekushaya kwavaMutukudzi. Ati pavaishanda vese vaigara vachichema-chema nechirwere cheshuga uye zvinonetsa kutambira zvaitika asi hapana zvavangaite nekuti ndo zvarongwa naMwari.
Zvinorema kuzvitambira izvi. Ameno kuti munhu otichi azvitaurike. Kungozvi acceptawo kuti ndozvaitika kuda kwaMwari hapana zvatingaita sevanhu venyama
munyori wenhau dzemimhanzi nemitambo Problem Masau ati Tuku munhu aishanda nevanhu vese zvakanaka uye munhu aida kusimudzira vechidiki ati pane vaimbi vazhinji muZimbabwe vakabatsirwa naTuku kusanganisira Benga Udzoke Toki Vibes, Japreza na Gary Tite.
Akashanda ni wakawanda. Vamwe wacho vakaita sana even ana Toki Vibes. Akashanda navo. Izvozvo zvinoratidza kuti kunyange iye aive ari munhu ane mukurumbira kunze kwenyika uko. Aiye aida kusimudzira vechidiki vakawanda. Uyo patakashanda naTuku aiva ari munhu aive tingati aiva ine denho reruzivo rwechinyakare. Uyo mutauro wake waive uri mutauro unokurudzira uye unochengetedza unhu hwedu semaZimbabwe.
Mumwe anofarira dzimbo dzaMutukudzi Farai Maveza audza Studio 7 kuti kunyange Tuku aenda anofara kuti asiya nhaka sezvo mimhanzi yake iine dzidziso dzakadzama.
Kuti vaMutukudzi vanga vari gamba. Pachirungu I think tingati we are anganzichi inspiration. Pangasi ngango varaitzi, pati vai chaoshunu shokuti homu penyo wako. Katerira shawano ita unumfafila inspired kutuite oshumushunu shawano ngoida itamundu. Sa music yao yanga yaga kosha chaisho mkura la makubana. Asino tenda nukuti yaga rekodu. Saka tisharamba tina abo mumi manzi yao.
Tuku wakatanga kuimba makure kuma 70s, akabura mimanzi yaka wanda inobata magarue vanu, jema tungerwe nyika nezvimwe zvakasiyana siyana izvo zvakaita kuti ave mumwe muimbi akaita mukurumbira muZimbabwe, Africa nepasi rose. Dzimbo dzake dzakaitawo kuti vakawanda kusanganisira vana vake vapinde mumabasa emumhanzi. Pataenda pamhepo pange pasati pave neurongwa hwekuti acharadzikwa rini, uye vanhu vabva pachipatara vakananga kumba kwake kuNorton. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mumiririri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vanoti vakumbira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti Oliver Mtukudzi atarwe segamba renyika. Vanhu vakawanda munyika vataura neStudio 7 vatiwo nemabatirwo akaitwa basa naMtukudzi uye mukurumbira waakaunza munyika pasi rose zvakakodzera kuti apiwe chiremera chepamusoro-soro ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamuliswa.
Kuita gamba wenyika hakusi kuenda kuhondo. Vari kuhondo vaibikirwa, vari kuhondo vainzwa manzi vachiimbirwa. Ende vaMtukudzi vakabatanidza nyika nekuimba. Zimbabwe ripa masanctions vaipromota Zimbabwe kupfuura munhu wese, pane nguva yekuti mapoliticians vanga vasina simba rekuteererwa. Asi through music vaMtukudzi Zimbabwe yaizikanwa. He was a legend, an icon. Vakatorwa chimurenga chakaomesesa kuti varambe vakakwidza flag yeZimbabwe. And ndosaka vakazopiwa udoctor. Udoctor hausi udoctor, inyanzvi pakuimba, inyanzvi pakubatanidza vanhu. And iye zvezvi Zimbabwe nenguva yairi kuenda yekuti hatisi kuirana, ndipo patinofanga tichibatana tichifunga vaMtukudzi. Ngatisete madifferences edu paside politics, tese tochema vaMtukudzi takanyarara. Ndofunga ivo vari kuti vakomana batanai senyika. Havana munhu wavaisarudza, havana munhu wavaituka. Chao changa chiri kuimba chibatanidza vanhu.
Tsamba iyi matonyora here yekuti vaMtukudzi vaitwe gamba?
Ndanyora kune mutungamiri wenyika, asi ndoda kutaura futi zvakare ndafonera mutungamiri wenyika ndiri kuDavos ndichivapa iyi nyaya iyi kuti vaMtukudzi havaasisipo. Vakabatikana chaizvo vakati Mtukudzi ndomuziva kubva kukwekwe. Ende ndichatarisa tsamba yako, nyora tsamba nematambudziko, ende svita mashoko aya kuna maMtukudzi. Ndinovaziva kubva kukwekwe vachitanga music yavo, saka munhu aizikanwa chero nacurrent president varipo izvinezvi. Saka Norton yarasikirwa. Kuna maidezi Mtukudzi nemhuri yavo, ana Samantha nevane vazukuru nemhuri dzekwaMtukudzi kwana mai Mtukudzi. Tine urombo chaizvo, asi munhu watinoziva kuti tichacelebrata upenyu hwake zvakanyanya Norton atarasikirwa kuNorton. Inini parufu rwababa vangu vakauya, vakaimba, vakachema, vakaritsa ngoma, vakatamba dzehwisiri dzese. Saka ndabatikana, I was more like a family member.
Muri kuti mhuri yeNorton yarasikirwawo zvikuru ichichema nenyika, mungatiudzewo mabasa mamwe avaibata here muNorton?
Vaimbi vese vana mbeu vamunoona vese vava vakabva maoko mababa Mtukudzi. Vane musical center yavo yavanayo yavanotora vana vese vanoda kurekodha vachiva ipa panonzi Pakare Paya. Pakare Paya vakaiseta up not only for himself, recording mamusicians ese emZimbabwe. Vandataura vana mbeu nevakati wandei vakaenda sivana Dara Bob headmaster, ndovamwe vanga varipapo vaishanda navaMtukudzi pane nyaya dzakawanda. Panga pane hotera, panga pane facility yekuhaya, ndipo patinoshandira tese, pane pekudya. Saka muNorton imomo vakaita nzvimbo yaichengeta nerera pakuimba dzosumudzwa. Ivo futi woti huyai muzoimbawo panapa vachirekoda. Munoziva chinhu chinonetsa muimbi wese kutsvaga munhu anokudzidzisa, munhu anokurekodhera music, asi vaita izvozvo. So he was not jealous of any up and coming artist angaripo, but he groomed them to be.
Mumiririri weNorton mudare reparamende vatemba muliswa vange vari parunhare kuDavos kuSwitzerland, naBlessing Zulu weStudio 7. sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinoti hapana chabuda muhurukuro dzaraita nehurumende nokudaro ririkuenderera mberi neurongwa hwaro hwekuramwa mabasa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mushure memusangano wavaita nhasi, mutevedzeri wemukuru weApex Council vaThomas Muzondo vati hapana chabuda muhurukuro dzavo nehurumende.
Apex payasangana nhasi yatenderana kuti hapana chinobatika chabuda muhurukuro dzaitwa nehurumende dzakati wandei.
VaMuzondo vati sevashandi havazooni vaine mhosva mumatanha vachatora nemusi wemuvhuro kana hurumende isina kugadzirisa zvichemo zvavo.
Zvino tinotizve chiziviso chatakapa hurumende chekuti kana hurumende ikasatora matanu akafanira chinopera musi wechishanu, Apex Council ino haizooni ine mhosva pazvinhu zvinogona kuitwa nevashandi mushure mechiziviso ichi chino expire after 48 hours.
Apex Council yapawo yambiro kuhurumende ichiti vashandi vayo vari kushungurudzwa zvakanyanya. VaMuzondo vati nhengo dzavo dziri kushungurudzirwa kusakwanisa kuenda kubasa.
Apex Council zvakare iri kutsutsumwa nekushungurudzwa kwazvo nevanhu vayo vari kushungurudzwa nevamwe vanhu vachivavhiringidza nenyaya yekusakwanisa kuenda kubasa kwavo, isiri yematongerwo enyika asi iri nyaya yokuisa majarini pachingwa chavo nemhuri dzavo.
Sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vatsinhirawo nyaya iyi vakati vezvematongerwo enyika ngavasiyane nekushungurudza vashandi vehurumende.
Saka tiri kuti kana pane vari kupota chisidzira vashandi vehurumende hazvina basa kuti ndeve bato ripi, whether ndeve kuruling party kana kuti vekuMDC. Tiri kuti this is a pure labor issue and ngavatisiye takadaro tichiita maactivities edu as trade unionists.
Vashandi vehurumende ava vati vari kushungurudzwa zvakanyanya neZANPF mumatunhu eManicaland neMashonaland. Zvichakadaro, munyori mukuru musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati vanodawo kuti hurumende iregedze vatungamiriri veAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe avo vakasungwa mushure mekuratidzira kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions.
Sesangano revaraidzi tarichiti kuhurumende dai yakwanisa kubudisa vamasaraure vatongwa zviri pachena, vasaita zvekumbunyikidzwa nekusungwa zviripo, nekuti tichitarisa kuti kodzero dzevatungamiri vemasangano evashandi vakuru vacho havafaniri kusungirwa mhosva dzavanenge vachipuhwa dzisiridzo. Todavira kuti vamasaraure zvavakaita vaizviita vachitungamirira varairidzi ende kuti vagosungwa gonzi vakuchadzwa netreason nenyaya yekuti vakamacha here kana kuti vakaenda kunoridza ngoma paofisi paminista, handifungi kuti ingave mhosva iyoyo. Dai hurumende yangovaburitsawo vamunanga kwazi kudzoka kwavo, vangotora kodzero dzavamasaraure dzarega kumbunyikidzwa, vakwanisa kuitawo basa ravo semaitiro ari kuita vamwe vese.
Mazuva 14 akapiwa hurumende nevashandi vehurumende vachizivisa kuti vacharamwa mabasa anopera musi wechishanu. Vashandi ava vakaramba kutambira mari yavakapiwa nehurumende vachiti shoma zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reSenate remuAmerica riri kugadzirira kuvhota pamatanho ari kutorwa nemapato eRepublican Party neDemocratic Party senzira yekuedza kupedza gakava riripo rakakonzeresa kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende, zvichitevera danho remutungamiri wenyika vaDonald Trump rekuti chirongwa chavo chekuvaka mudhuri pakati peAmerica neMexico izvo zviri kupikiswa neDemocratic Party. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muAmerica zvichange zvichiratidzira nemusi wechishanu pamuzinda weZimbabwe uri muWashington DC. zvizvarwa izvi zvinoti hazvisi kufara nezviri kuitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo isiri kutora matano zvichitevera kufa kwevanhu vanodarika 10 nevaviri svondo rakapera mukuratidzira kwakaitika munyika. Mumwe wevari kuronga kuratidzira uku muzvare Pearl Matibe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuratidzira kumadhorobha akasiyana-siyana pasi pose kubva kuNamibia, France nekuAustralia zvichiti hurumende dzose dzinofanira kuziva kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu nehurumende muZimbabwe. Tanonoka Wande weStudio 7 abata muzvare Matibe kuti tinzwe nezveurongwa hwavo.
Apa vazvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvinogara muno muUnited States of America. Hazvina kana kuti ndiani kana ani. Chero ani ane mhuri, hama, namai, anambuya, vana. Taona kuti stay away nezvikonzero zvevanhu zviri kuZimbabwe. Zvinhu zvatinofanira kunge tichidi, tichimira navo, tichivasapota. Sesu tiri mumadiaspora, tinoshanda muno tichitumira mari kumusha.
Chakakonzera kuti muite chirongwa chekuratidzira chii?
Kubatana kwedu. Takabatana zvikuru. Hapana chinotikunda kana takabatana.
Munongoratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington chete here?
Mwedzi uno muna January kwakatanga kuita mademonstration kuHarare kuZimbabwe. Takatoita demonstration kuVinduk kuNamibia. Vatabva ipapo vekuMelbourne kuAustralia vakaitawo yavo protest musi weSaturday yapfuura iyi swa19. KuFrance vakaunganawo vakaenda kuti kanotambidza petition kuMinistry of Foreign Affairs yekugovernment yekuFrance. VekuUK vakaitawo yavo, vekuSouth Africa vakaitawo yavo. KuSouth Africa kune imwe yatiri kutoronga ichinenge ichizoitwa musi waFebruary 1. Saka isusu kunoku kuWashington DC tati tese tiri kudiaspora yeZimbabwe tinenge tichiungana paembasi yekuZimbabwe kutanga na10 dzekuseni tichaswera tiriko kusvikira 4 dzemanheru. Tozoungana tichifara futi kana zvese izvo zvapera. Asi hatisi kuguma ipapo, tichaenda futi kuSouth African Embassy tatopiwa mapermit aapplya kumapurisa emuno muWashington DC kuti vauye patinenge tichiita protest yedu.
Avo vange vari mumwe wevari kuronga kuratidzira kuchaitwa pamuzinda weZimbabwe muWashington DC muzvare Pearl Matibe vachitaura vari parunhare muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Tanonoka abatawo vaDen Moyo avo vari kurongawo nezvekuratidzira uku.
Tiri kuronga kuti tiungane semaZimbabwenzi ari muno muUS kuembassy yekuZimbabwe muWashington DC musi wechishanu uri kuuya uyu January 25 kuti tiisewo madimandzi edu sezvizvarwa zveZimbabwe kupetishina President Mnangagwa.
Takakonzera kuti mufunge nyaya yekuratidzira iyi chii?
Zvakawanda zvichemo zvatinadzo nenzira yavari kutonga nayo iri kuita kuti vanhu vatambure. Zvazvo speed up nezvaitika svondo rapera iri.
Chamakatarisira kuti chingabuda mukuratidzira uku chii?
I think chekutanga awareness kune ruzhinji nedzimwe nyika wo dzisingazivi nezvekuchika kuZimbabwe kuti kune zvichemo zvevana. Secondly, I think tenge tatumirawo message kuna president kuti vazive zvatikuona isu sevana veZimbabwe, zvatiri kufungidzira kuti zvingaitiwe kuti zvinhu zvifambe mushe munyika medu.
Muri kutarisira kuti pangauya masangano akasiyana-siyana akaita sapi?
Tavumirana tese tiri kuorganiza kuti it's going to be non-partisan. Saka hatisi kuti ipato rakati opato rakati raorganiza kuungana uku. Kuungana uku kwaorganizwa nemaZimbabweans in general.
Pane zvamungada kutaurira vateereri vari kuZimbabwe here pamusoro pechirongwa ichi chemusi wechishanu?
Kuvanhu vedu vari kuZimbabwe tiri kuti tineni tiri tose tiri kuzviona zviri kuitika ende tiri kuti kune vashaikirwa nehama neshamari nevakakwadzirwa hama neshamari tine mipaminamato tiri kutsvaya tiri kunoku kuti tibatsire patinogona.
Mumwe wezvizvarwa zveZimbabwe vari kubatsira mukuronga kwekuratidzira pamuzinda weZimbabwe muAmerica, vaDan Moyo vachitaura vari parunhare naTanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm, musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube, avo vari kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland, vari kutaura nevatori venhau pamusoro pezviri kuitika munyika. Vachipindura mibvunzo pamusoro pemhirizhonga yakaitika munyika, vaNcube vati kuratidzira uku kwakavhiringa zvinhu zvakawanda.
Oh, no, indeed, the economic impact is there, is a negative, that's a downside. But of course, at that moment, there needed to be a response to respond.
Icho kwadi kuti kuvhara kwatakaita interneti kwakakanganisa zvinhu munyaya dzezvemari. Asi chokwadi ndichokuti pari zvino tinoda kuti tigadzirise zvinhu zvidzokere pazvanga zviri, kuti zvinhu zvatakanga tichiita zvigadzikane zvisanetseka panyaya dzezvemari. Changa chichingova chinhu chatakaita kwechinguva chishomanene. Hurumende yava muNangagwa haisi kuda kuti indaneti igare yakavharwa. Changa chiri chinhu chakaitwa nekuti zvinhu zvanga zvisina kumira zvakanaka munyika. Hazvina kutora nguva kuti tizurure indaneti zvekare.
Gurukota rezvemari vamutuli Ncube vachitaura vari kuDavos kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum. Tombo kuridzirai kamwe kedzimbo dzemuchakabvu Oliver Mutukudzi.
What shall we do?
What shall we do?
Baba ta bamore ripasina rarago
Kambo kubva kuna Oliver Mutukudzi uyo ati siya nasi toti mweya wake uzorore murugare. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti kurudziro yepasi rose yekuti munyika muitwe urongwa hwenhaurirano pakati pemapato ezvematongerwo enyika uye masangano akazvimirira nevanhuwo zvavo yakanaka chose. Mamwe masangano ari kukurudzira izvi iUnited Nations, Southern African Development Community, African Union nemapato ezvematongerwo enyika. Mubvunzo nevazhinji ndewekuti nhaurirano dzacho dzinofanira kutangira papi uye dzichinangana nezvipi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, kuti tinzwe mafungiro avo.
Tekutanga tinofana kuti titsanangurira vanhu nokubudirana pachena kuti kana tichiti nhaurirano inhaurirano panaani naani, nokuti hatidi kupedza nguva tichiti inhaurirano dzevanhu vese including vana Ruhanya. Aiwa, ndezvekuti ndivanaani vanonetsana? Vanonetsanirana chii? Zvavanonetsanirana zvinozivisika here? Nyika yeZimbabwe inoziva kuti kutanga muna 2000 bvapakaumbwa bato reMDC muna 1999 tichikodesa maelections e2000 kusvika pamaelection apera, paita dambudziko pakati peMDC neZANU-PF nenyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei, dzinofambiswa sei, kodzero dzevanhu dzinochengetedzwa sei, anorwana sarudzo idzi ndiani, anodzirana zvakadii, zvinobuda musarudzo idzi zvinobvumwa here kana kuti hazvibvumwi. Saka kana tichitarira nyaya yedialogue yemuZimbabwe inobudisa pfundo kutaura muchibiri nhaurirano dzinofanira kuitwa nemapolitical parties ane representation muparliament, mulocal government kana mune dzimwe dzvimbo dzese dzine chokuita nevana veZimbabwe vachisarudza vatungamiri vavo.
Vamwewo vasiri veZANU-PF kana veMDC vanofanirwa kutorawo chinzvimbo chipi?
Aiwa, kune vanhu vecivil society tinoziva kuti vanomirirawo vanhu vasiri kuZANU, vasiri kuMDC, vasiri vezvematongerwo enyuka. Civil society inoinkludha vanhu vemadzichechi, vemadzisvondo, vanhu vemaacademics kana mabhizinesi, part of civil society. Ivavo vanofanira kuwanikwa vari patebo, vane vanhu vavo vakavamiririra kuti vataure zvido zvevanhu nemaonero avanoita kurarama kwevamwe vanhu nezvinhu zvinofanira kuitwa munyika, vasingashandisi nyaya yezvematongerwo enyika asi nyaya yekungogarawo kwevanhu mucommunity, nyaya yezvekuti upfumi hwenyika hunofamba sei, zvii zvingada kuitwa. Saka ndo rimwe danho rinenge richifanira kuva rimwe bato ireyo recivil society rinoinkluda business, maNGOs, vanhu vemachurches, mastudents vanofanira kungowanikwa varipo, vane vanhu vanenge vakavamirira ivavo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika Dr. Pedzisai Ruhanya vachitaura vari parunare vari kuSouth Africa. Kamwe kenzimbo dzakaita mukurumbira dzaOliver Mutukudzi uyo ati siya nasi. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo kwechirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana patichakupai zvakare dzimwe nhau. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuisika tisendaba ku VOA.